manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu ndira 25/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti vatori venhau vane basa rokubatanidza vanhu pamwe nokutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanirwa kumisa kushungurudza vanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemasoja achiti zviri kuitika hazvina kusiyana nezvaitika panguva yegukura hundi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoratidzira muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Council of Churches ZCC rinoti vatori venhau vane basa rekubatanidza vanhu pamwe nekutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi richiti pari zvino handizvo zviri kuitika sezvo vamwe vavo vari kutora mativi emapato ari kukakavadzana munyika. Godwin Mangula anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzeZimbabwe National Editors Forum muHarare, munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vati vapepeti nevatori venhau pamwe nevedzisvondo vanofanira kufambisa mashoko anovaka nyika. Reverend Mutata vati apo zviri pachena kuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kutaurirana nekushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Pane vamwe vasiri kuda izvi uye pane vamwe vatori venhau vave kupembedza vanhu ava.
Kutanga nechokuti nhau dzatiri kuwana dzinotyisa nokuti unowana kuti dzimwe dzachona dzakazara nhema, dzimwe dzachona dzinenge dzakaexagerata dzakapfuuridza, dzimwe dzachona dzinenge dzakaviga dzimwe nyaya. Ndiyo nhamo yataita isu vasevanhu tinotarisira kuti infomesheni yedu tinowana kuvatapi venhau. Nhamo yataita ndeyekuti vatapi venhau vazhinji vapinda mumaonero ematongedzo enyika zvokuti ivo chinangwa chavo chokuti vape vanhu infomesheni
Vati tariro yavo ndeyekuti vatori venhau nevapepeti vadzo vachaita basa ravo nemazvo apo vanhu munyika vari kuedza kutaurirana nekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Shungu dzedu ndedzokudai vatapi venhau vaita rediscover their mandate yokuti chavo ndechokupa vanhu information vagodecida kuti vanodii neinformation iyo. Information inenge yaitwa researched information is objective. Ndo zvatinongoshuvira kuti vatiuyisire nokuti kuti tivake nyika tichienda kumberi tinotsvaka vatapi venhau vanenge vachipa vanhu information yezvokwadi kuti vanagogona kuita madecisions.
Mupepeti webepanhau rethe Observer vaBarnabas Tonjana vati vanotambira maonero eZimbabwe Council of Churches uye vari matanho avari kutora kuti nhengo dzisangano ravo dziite basa sezvinotarisirwa neveruzhinji.
Mashandiro atinoita isu sevapepeti venhau hasati asvika pakashatisisa tichitarisa panguva yekurwanda nezvaiita vapepeti venhau nemama radio stations neyakadaro. So isusu tinokwanisa kunge tichitadza pamwe tichigona pamwe asi hatisati tasvika palevhel iyoyo yekuti tikukuchidzira kana kusimudzira kusawirirana munyika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvikave zvinosuwisa chose kana paine vatori venhau vanonyora nhau dzinoparadzanisa vanhu munyika. VaMudzengi vati pane zvikonzero zvakawanda zvinotadzisa vatori venhau kuita basa ravo nemazvo.
Katara mjana kuti vamwe vatapi nevapepeti havasi kupiwa mibhadharo yakagadzikana. Saka kuti vararamevo zuva nezuva vanogona kuguma vapinda muhombodo dzevemabhizimisi nevezvematongerwo enyika. Asi pane kumwevo zvimwevo zvinonzwa nokukara.
Reverend Mutata vati mwedzi unouya varonga musangano uchapindwa nevemapato ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano akazvimirira. Uchaziva kuti nhaurirano dzekuti vanhu vabatane nekushanda pamwe dzingaitwe negwara ripi.
Vakamirira madzishe vanenge varipo, vakamirira civil society vanenge varipo, vakamirira macaptains eindustry vemabhizinesi vanenge varipo, nevatungamiri vemakereke vanenge varipo. Saka tinenge tine unenge uri musangano mukuru wakanangana nenyaya yekuti titi vatungamiri vose ngatitarise kumberi negwara rimwe chete.
Vamutata vati kunyange hazvo sangano ravo riri kukurudzira nhaurirano idzi, pamutemo havana mvumo yekutungamirira nhaurirano idzi, uye vanoona sokuti Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission ndiyo yakakodzera kutungamira nhaurirano idzi. Vati zviri pachena kuti vanhu vanoda nhaurirano nekushanda pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi. Zimbabwe Council of Churches yakamboedza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane, asi izvi hazvina kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanirwa kumisa kushungurudza vanhu kuri kunze kuri kuitwa nemasoja, achiti zviri kuitika hazvina kusiyana nezvaiitika panguva yegukura hundi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muvulawayo nhasi, mutauriri wemubatanidzwa wemateveland collective amai Jenny Williams vati mubatanidzwa wavo unoshora zvikuru zviri kuitika. Mukuru weAbacook Trust rinove nhengo yemubatanidzwa uyu vaDumisani Nkomo vaudza Studio 7 kuti masangano avo ane umbowo hwekuti kushungurudzwa nekurohwa kwevanhu nemasoja kuchiri kuenderera mberi. Vakati zviri kuitika izvi hazvina kusiyana nezvaiitika panguva yegukura hundi.
Nyaya yekurohwa kwevanhu, it's very painful to us vanhu vemuvulawayo, because it reminds my citizens about my pains, kurwadzika kwegukura hundi, because people are beaten in the same way. Tine problem about this whole thing ye trauma, nokuti vanhu vakawanda vakarohwa nemapurisa nemasoja vari maprisons.
Vangomo vati vataura negurukota redunhu reVulawayo amai Judith Mube kusafara kwavo nezviri kuitika, vachitiwo vane urongwa hwekutaura nemamwe makurukota pamwe nemapazi akasiyana siyana ehurumende. Vati chimwe chezvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende nechimbi chimbi kutora danho rekuti masoja ose abve muvanhu adzokere mumabharaki. Vakatiwo nyaya dzose dzekuti vari kurova vanhu dzinofanirwa kuferefetwa. Mukuru weChristian Legal Society vaGerald Matiwa vati vanhu vakawanda vari kushungurudzwa kurohwa kana kusungwa. Vati vazhinji vari kusungwa vanhu vanotambura vasingakwanisi kuwana mari yekuti vamirirwe nemagweta. Vatiwo pane vamwe vevanhu ava vari kurambidzwa kuti vaone magweta, uye sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano kuti ribatsire vanhu ava.
Tiri kumirira kodzero dzevanhu tichishandisa mitemo kuti timire vanhu kumakoti. Tiri kushanda nemagweta yakawanda. Tokumbira kuti mapurisa ainvestigate before arresting or musina kusunga vanhu, like what is happening now. Kodzero revanhu must be respected.
Mumashoko avakaburitsa nemusi wechitatu, mutauriri wemapurisa Commissioner Charity Charamba vakati pane vanhu vanosvika chiuru nezana vakasungwa munyika mose zvichitevera mirishonga yakaitika pashutdown, uye vakawanda vevanhu ava vanopfuura mazana mana nemakumi mana ndeve muVulawayo. Kunyange hazvo vechiuto vari kuramba nyaya yekuti masoja ari kurova vanhu, pane vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana muVulawayo vari kuti vari kuramba vachishungurudzwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muVulawayo, ndini Tauraisha.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muWashington, umo zviri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. mutori wedu wenhau Evans Ninga ari kuona zviri kuitika. Evans, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ni kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzesarudzo chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRoger Stone vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva dzine chitsama zvichitevera kuferefetwa kwekupindira kweRussia musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016. VaStone vasungwa nhasi muFlorida vachipomerwa mhosva shanu dzekunyepa uye dzekuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi. Chikumbiro chemurongi wemisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba chanzi chichanzwikwa nechipiri svondo rinouya.
So far zvanga zvawiriranwa nemhuri yekuamutukudzi zvichitevedza kunyanya zvido zvamutukudzi zvanga zviri zvekuti izvo vaende kunoradzikwa kumusha kwavo kumadziva. Zvichiitika izvo musi wesvondo. Nguva dzanga dzakatarwa pari zvino dzanga dziri 2 p.m. Kuri ikoko kumadziva pamusha pavo pamutukudzi.
Pane zvavakasiya vataurawo here ivo maererano nokuchengetwa kwavo?
Manzwisisiro andiita ndekuti kunyanya-nyanya ivo vaiita kunge vachiradzikwa kumusha kwavo kunova ndiko kwavanobva kwavaigara vachiimba even munziyo dzavo kuti ndafunga dande kudzoka dande vanga vava nechido chaizvo nenzvimbo yavakazvarirwa.
Mhuri yakamira sei pakupiwa kwavo kugamba?
Mhuri inokufara kukuru nechiremekedzo chapiwa vamutukudzi chinova ndicho chekutanga munhoroondo yeZimbabwe kuti muimbi anga achipiwa ruremekezo runova ruriro rukuru-kuru rwemuno munyika. Zvinhu zvirikuvafadza zvachose uye zvinhu zvirikufadzawo vanhu vazhinji. Vanhu vazhinji ndo zvavainge vachishuvira.
Asi hazvina kuuya here nemashoko okuti vanoradzikwa paHeroes Acre?
Mutungamiri wedu wenyika Comrade Emmerson Mnangagwa Nangagwa vanga vari kumba kwava mutukudzi nezuro. Asi muchitauro chavo vakakomekedza kuti mhuri yanga iya yakasununguka kuti inge ichisarudza kuti vamutukudzi vanovigwa kupi uye kuti mabasa racho rinofambiswa sei. Kunyange zvazvo hurumende yanga yapindira nekuvimbisa kuti ichange ichibatsira.
Munoona here sekuti kupiwa kwavo ugamba pane zvazvingakanganisa pazvirongwa zvokuchengetwa kwavo sezvinodiwa nemhuri?
Handione kuti izvo pane changa chichakanganisa, asi semaonero angu ndanga ndichifunga kuti pane kusangana kunochika pakutaurirana kwekuti izvo hunguva yagadzikwa segamba, asi mhuri inenge ichikwanisawo kuti isarudze kuti izvo zvavagadzikwa kudaro rubatsiro rwavo kuda nderwupi uye vamutukudzi vanga vige kupi vachishanda vachidyidzana nehurumende nevanhu vanenge vakamirira hurumende.
Avo vanga vari mutauriri wevaivona nezvemashandiro aOliver Mutukudzi vamakusigora vachitaura vari parunhare kuHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana nhasi muWashington, umo zviri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. Mutori wedu wenhau Evans Zininga ari kuona zviri kuitika. Evans, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira papi?
Tanonoka, iko zvino vanhu veZimbabwe vari muno vaungana chirongwa chavo chekuratidzira vabuda neuno kuona vanogona kusvika kumakumi mana kana kumakumi mashanu vari pano vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iko zvino vari kutaura vachipa nhoroondo dzavakasangana nadzo maererano nechimiro chiri kuZimbabwe zvinobata hama dzavo neshamwari dzavo mukurarama kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanhu vaungana ava vabva kumatunhu api?
Matunhu mazhinji auya. Vanhu ndaona vamwe vabva kuNew York upstate, vamwe vabva kuChicago kuIllinois, kune vamwe vabva kuCanada vauya kuzobatana nevari muno. Vamwe vazhinji ndo vabva muVirginia nemuMaryland dziri pedyo neWashington DC.
Evans, chinangwa chekuratidzira uku ndechei?
Vari kumira vatiti zvakaitika kumusha nezviri kuramba zvichiitika nekuratidzira kuri kuita vagere kuZimbabwe. Vari kumira vachitsigirana nehama dzavo neshamari nekuti vari kuti ivo zviri kubata hama dzavo kumusha zvinovabatawo naivo vari kuno. Saka vari kumira vachitaridza kuti vari pamwe chete nehama dzavo dziri kumusha dzavari kuti dziri kumbunyikidzwa nekurohwa nemasoja nemapurisa uye kubatwa chibharo uye kutyorerwa kodzero dzavo mukurarama kwavari kuita.
Ko, vanhu ava vasvitsa here gwaro renyunyuto kumiriri weZimbabwe muAmerica?
Gwaro iri neniwo ndariona, ndatopiwawo pepa racho, ndinaro kuti tigoriratidzwawo vamwe. Asi urombo hwavaita ndehwekuti muzinda weZimbabwe pano wakakiwa magedhi nemadhoo vakavhara, hapana vanhu varipo. Kana nesuwo tatomboedzawo kutsvaga kuti vari kupi titaurewo navo, asi vatizivisa kuti nechimiro chiri kumusha cherufu rwavamutukudzi nekuti vaitwa gamba renyika vasi vatora zororo rekuti vacherechedze urongwa ihwohwo. Saka pamuzinda hapana aripo kana mumwe chete weembasi yeZimbabwe ari pano.
Ndezvipi zvimwe zvaungatiudze kuti vateereri vazive?
Ndingangode kuti vanhu vazive kuti chirongwa chiri kuitwa pano, vanhu vari kutaura vese vari kuti hatinei nezvemapato ezvemasongerwo enyika. Ndaona vamwe vauya pano vachiti vanotsigirana nemapato akasiyana siyana, asi vati vaungana vachibatana sezvizvarwa zvezvitatu zviri kuno kunyika dzekuno kuAmerica kuti vamire nevamwe vavo nehama neshamwari dziri kumusha pakuchemera kuti zvinhu zvinake kumusha.
tinotenda Evans. Evans Zininga, mutori wenhau weStudio 7 achitaura ari pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu nasi akurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itange kuongorora nyaya dzemauto nemapurisa ayo anonzi ari kuuraya vanhu kuvaita kazvirambiri kubata madzimai chibharo. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International nasi raburitsa mashoko kuvatori venhau richikurudzira hurumende kuti itange kuferefeta nechimbi-chimbi nyaya dzemauto nemapurisa ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu mushure mekuratidzira kwakatanga munyika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaDeprous Muchena vanoti kana vana vadiki vamwe vane makore gumi nerimwe vari kushungurudzwawo nemauto nemapurisa aya. Vatiwo vanhu gumi nevaviri vakafa mukuratidzira uku uye vanodarika mazana manomwe vakasungwa. Vachitaura neStudio 7 gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mauto ari kutyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa.
Tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu ende tiri kuda kuti dai situation iyi yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence. Tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika ende zvatotarisira kuona. Kana kuine kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo, uyai mutitaurire.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza nepfenyuro yeAFP kuti mapurisa haasati apirwa nyaya dzevanhu vanonzi vakabatwa chibharo ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kune nzvimbo dzine chitsama dzakabatwa madzimai chibharo.
Hongu takanzwa nyaya idzodzo munzvimbo dzinosanganisira kuchitsunga nekuhopley, asi tinoona kuti chikuru kuru ndechekuti hurumende inofanira kuzvikurumidza kupinda mazviri iongorore kuti ko chii chiri kumboitika, nekuti kana vanhu vachinge vachipomera mhosva dzakadai kumauto dzekubatwa kwevanhu chibharo zvinotyisa. Imhosva pasi rose dzakakurisisa nyaya dzekutora kwevanhu chibharo.
Nhengo yeEuropean Parliament vaGeoffrey Van Orden vati EU inofanira kutemera vamwe vakuru muhurumende zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Vati vasungwa vose vanofanira kusunungurwa munyika motanga nhaurirano. Gurukota muhurumende yeBritain amai Harriet Baldwin avo vari pamakurukota ekutanga eBritain akaenda kuZimbabwe pakagadzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa vakurudzira vamunangagwa kuti vasunge mauto ari kutyora kodzero dzevanhu. Vati mwoyo wavo wakarwadza zvikuru apo nepfenyuro yeITV yakaburitsa mavhidhiyo emadzimai ainge abatwa chibharo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu muNamibia pasi peNamibian Civil Society Organization anyorerawo tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaHage Hengob vanova sachigaro weSADC kuti vaedzewo kumisa mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chikumbiro chemurongi wenyisangano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba chanzi chichanzwika nechipiri svondo rinouya. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaJoseph Mafusirevati dare richanzwa chikumbiro chavaChibaya musi wechipiri svondo rinouya. dare rati rapa zuwa iri kuita kuti gweta rava chibaya wa original chidawanyika vawane nguva yakakwana yekugadzira magware yekuchiita kudare repamusoro. Vachibaya vakasungwa mugwero sundo rapfuura vachipomirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vachidawanyika vaudza Studio 7 parunhare kuti chikumbiro chavo chambosendekwa parutivi kusvika musi wa29 ndira dare richimira kuti vagadzise mapepa avo. Ukuwo chikumbiro chapastor Evan Mawarire chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso chichazonzwikwawo mudare repamusoro muHarare musi wechipiri sondo rinouya. Magweta ari kumirira vanhu vakasungwa mushure memhizhonga yaitika munyika sondo rapera vanoti vanhu vavari kumirira vari kunyimwa mukana wekubvisa zvechibatiso izvo zviri kuita kuti nyaya idzi dzisvitswe kumatare epamusoro. Nezuro mapurisa nevasori vanonzi vakashanyira mahofisi emasangano ecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD, masvingo United Resident and Ratepayers Alliance kana kuti MURA pamwe nenango. Vashandi vemasangano aya vanoti vakashungurudzwa nemapurisa aya. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mukotradi vaziva naye muzorodzi vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vasori nematikitivha vakauya kuofisi kwedu vachida kuwana tamba dzakasiyana siyana dzavaiti vanoda kunyanya dzekushanda kwatinoita muno muprovhinsi. Vaida membership yedu vakapinda muofisi vakakwanisa iwo kunge vachitsvaga mamwe madhokumendi akasiyana siyana avaifungidzira kuti vanoda avo anova takati vanokwanisa kumapiwa nebhodhi redu. Zvisinei vakaramba vachindirira mberi vaida kuzama kusecha nokuvhenda kuti vaone kuti vangawana chii chavangawana pamapepa edu. Asi isu tava kukira upenyu hwedu, tava kukira upenyu hwevashandi, tava kukira upenyu hwevanhu vanoshandira macivic society organizations mumasvingo nokuda kwekuti vasori ava vari kuramba vachiteerera kumahofisi. Izvi hazvina kupera mushure mekunge vambotisunga vari kuramba vachiteverera futi kumahofisi kwedu, saka takakirawo upenyu hwedu.
Sazvigaro wemura vaThomas Mbetu vati vashandi vesangano ravo vakapindwa nekutya kukuru apo vakashanyirwa nemapurisa.
Zvasangana kane chiitiko chakaitika chitoona sokutoti kuda ndo mimwe mviro dzacho dzokutanga kuchiona maorganization ari kumasvingo kuti ari kuitei. Isu semura tarohwa nehana zvisingambobetseri kuti isusu hatinei nezvestairway yakaitika, tinotoitawo zvemaresidensi edu asi tino.
Masangano aya anoti vane mapepa emvumo akakwana kubva kuhurumende yekuti vaite mabasa avo. Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure naamai chiri ticharamba avo tisina kukwanisa kubata. Zvichakadaro sangano rinomirira vagari kwagutu reGutu United Resident Ratepayers Association kana kuti GURA rakaendesa sazvigaro wechidiki mubato reZANPF vaota manjonjo kumatare edzimosa vachivapomera mhosva yekuvatorera midziyo yavo kusanganisira chikwangwani chesangano ravo chine zita ravo vachivati vaivharisa zvitoro paratidziro yesvondo rapfuura. Sazvigaro weGura Valoid Mfudze vati vakaendesa vamujonjo kudare kuti vadzose zvinhu zvavo.
Vakaitika nezvekuti taiva tiri pamhemberero yakanga yarongwa nekanzuro yekupemberera kutengwa kwemota yemarara. Mukomana uyu anonzi Walter Manjunju anova ZANUPF chairman akatora bhana redu achiti iye isu semacivic society organizations takanga tiri nhengo dzevamwe vakaparticipata pastairway ichangobva mukudarika iyi. Saka waita akusa kuti ndimi uri kukonzeresa kuvharwa kwemashopu ndokubva atora bhana redu nemwe material yedu. Saka takabva taisa mapepa edu kumatare edzimhosva tikatopiwa zuva rotisangane kukoti musi wa31 January. Mhosva yandeye kutora material yedu yatinoshandisa patinoita mapurogiramu edu akatora mabhana akatora masupporting structures emabhana edu.
Gweta reGura vakoleni Maboke vati vanotarisa kuti dare richatonga nyaya iyi zvakanaka veGura kudzoserwa zvinhu zvavo. Studio 7 yana kukwanisa kunzwa divi ramamanjonjo. Ndakamira Studio 7 mumatsvingo ndini Gandri Maramba.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Council of Churches rinoti vatori venhau vane basa rekubatanidza vanhu pamwe nokutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi. Masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende inofanira kumisa kushungurudza vanhu kuri kunzi kuri kuitwa nemasoja achiti zviri kuitwa hazvina kusiyana nezvaitika panguva yekukura hundi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoratidzira muWashington DC. Tasvika kumakume chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti morara zvakanaka.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 25 Zibandlela 2019, ngupracitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
Wenginga toka toka la manyama lawyers wa angi vo a day or so ago wa on the ground, la manyama lawyers wa on the ground. The feature wono kuti no, they are having problems. Kuti ba thole, ba piwe ito wano kuti ba kulume la maklaenta hapa.
Ase matatu ama socha ase miswe pambu kumtetu ndaba. Pezu kota ba lukutu wangutu wangu, upo kamuge ikuche ngisele ni kubula wayo. Abamabandla ezokholo lesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi ke imuli yomoyi uOliver Mtukudzi obe umculi olodumo ithi lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe useza abekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezikumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhetha nangemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho ezibhathelane lodlakela elizweni kusukisela elizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi, bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuke amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe, hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe eweteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa ngalokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapha. Sifuna ukuthi ukukhulumisa ngalokho kukhangele okwayenzakala ngemuva bathi sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisana lokho sifuna ukuthi siyakhe ifoundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle, kube nemthuthuko, umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayenjoy ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel ye process.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxeka abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zile ndima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezi nkulumo.
Singavikela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni, sizagcina siba lohlupho olwedlula ololuwane. Ngoba ukuthi umlilo losiyo bomotheke uye phambili kungayenzeka ukuthi kube zintatheli zindaba. Zintatheli zindaba ezizihluleka ukuthi khona zifake izinto ngokumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha khathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kubi, kumele libe phambili njengezintatheli zindaba. ukuthi khona khona sivule lo mlilo.
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli izindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubalule okwenzakalayo ngo-79 lango-87 lango-98 bekungokwama-politician behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba ngu-vice president wena uzaba ngu-prime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kathesi sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu, abazi ama-NGOs, ama-civic society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini, njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo, sikwazi okuzasenza sivume ukuqala ukuthi singabantu, bese usithi konke ukuxoxa ufanele sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye, hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF unkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikukholwayo mina endezahlala lokho engiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-MDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhathilini ne-ZANU-PF layo ikhokhelela njalo basesithethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqhedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abezimbabwe sebengikhona kathesi beqalisa ukubuyisela ku-election mode sebezimelele oseyi-ZANU-PF noseyi-MDC. Mina bona ngathi lapha kubokudlala kunensoro edlalwayo lapha sizaphela i-5 years ilokhu ebethinga lokhu ebengafuni ukuseva abantu babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi sebesithi bona bafunani sibakhethe njalo. So I think there is a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezi nhlanganiso zivumelana kuba kube ngabe-MPRC abakhokhela lezi ngxoxo hatshi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama. Asimathathu amasosha asemise phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu owenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasotsha la lidujulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangama500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu okuthiye izitolo eziningi emalokitshini zigqekeziwe, ezinye zatshiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osokubangele ukuthi abalokhu bebotshwa basiwe ejelele kami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu yikuthi imthethwandaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail, njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana lababotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele, i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la, umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibheyi.
Engingakusho ukuthi yes lami sike indaba yakho nangiyizwile sibili. Bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago, who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo.
lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balinyujwe e court ngapi e court abaliphiwa lelo thuba base babantu babantu labavotshwe kahle bavalelwe ngalezi ma stocks kuma sell and ama lawyers are denied access and then lase prison abanye ngoba kuthaba bevotshwa bangabele e court base babengaphiwa ibail abantu bakhona bonke babengaphiwa so bangabotshwa bahanjiswe e-prison, e-coming prison. Ama lawyer angalandela khona ngale. Babe sebefike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama-clients. So yiyo into enkulu kakhulu eka-disciplinary ama-lawyers yona le ukuthi ama-clients abo kavunyelwa, kabavunyelwa ukuthi bababone. Ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-Law Society of Zimbabwe ngensukwana nje lezi ezidlulileyo ihambe yayabona i-Chief Justice upresident wethu we-Law Society uhambile wabona i-Chief Justice lo secretary wethu wayambona i-Chief Justice ngodaba lona lolo. I-Chief Justice unfortunately ukuthi yena kakula lutho angalwenza kayisuye owatshela ama-magistrate ukuthi bancitshe izibotshwa lezi ibail. So yikho ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers. So but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le.
Yes. Bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokhu esihlangana lakho asikaze sikubone njalo ayisiyonto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu. So ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hayi thina njengoba besenza ukuthi singabi lama-powers ongangcono yokuthi lathi sihambe ezi-3D.
Lo-ke bekungumnumzana Jobs Banda, igqwetha lilwela ilungelo likazulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Inthethelo zendaba yeStudio 7 uMike Wobe ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga ngokungena ngokungenisa kuhlelo.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho ngikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC, kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganunwa abo, abantu bayakhonola bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abacabanga. Vele ngile lunga elebandlele eMC umuntu omdala uDan Moyo laye ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi labobhudi labobaba babo beshawa bebulawa beshengulwa beboshwa, bathi hayi lokho abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Labuthi uMP laye uyamemeza esethi jajamuka. So eningi labo bakhona labo bayathengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise isikhathi bani umbuthano lo, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise isikhathi bani lumbuthano lokutshengisela, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. I-protest lena iqale ngo-10 ekuseni. Lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi, kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu labo baqala ukufika.
Ye, benelisena ukuthi bakhulumisane lo meli weZimbabwe khonapha emeli.
Ngicela uphinde umbuzo wakho angizwanga.
Benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe emelika?
Hayi cha abasatholanga ithuba lokukhuluma lomeli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona yoni embassy ibikiwe vele kule lock sokuthi ukhanye ngani akula muntu lapha eBhosa seLizwe leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma laye?
Hayi asatholanga ithuba lokubuza umbuzo lo. Kodwa eningi labantu ke ngaxoxa labanye abantu bathi bazabhodisa ipetition yokunikeza yena uambasada lapho bazazikhuluma izifiso zabo. Ipetition yangikhona vele ngiyibambile ngilayo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-bond note abasayifuni, bafuna ukuthi i-bond note ithiwe. Ngingaxoxa nomunye vele oyiphatha manje sebandla le-FCC othi hhayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ngajoyina kuthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yakule South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngekuthiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho nezinto ezihleleyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni.
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti wenze njani ngenxa ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo seNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe iyona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitshela kuthiwa njengoba sekulahlekelwe liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje. Asazi lokhu ngaba luliqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhe besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelini?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Ye hayi sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekutshengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
No, okay. Imulikamuyi Oliver Mthukuzi obe umculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziva hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziva. Unkosikazi Monica Mthwangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziva esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcwatshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mthwangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho okuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasotsha e-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwama-helicopter esiza chiya emzini wakhe emaphandleni emadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe eseNational Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga lesi le inhlonipho. Omunye wabancoma lokhu ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
ngibona kubuhle kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa amahero njengabantu basempilweni, kodwa ke lokhu ngibona kubuhle kakhulu. Maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuthi bemangibhekile abaculi bakithi sebesenza noma yini umusic ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile sinayo Macheso. Macheso is one of the best. Bese sibuya ngakithi ngapha ngasemathepelelembi noMathini wendolwane Super Sound, bese noCharles naye wendolwane Super Sound. Ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka eMathebeleland?
EMathebeleland okwamanje abaculi engingababala abekho ezingeni lokuthi they can be recognized isithatha sokuba ama-hero because basesebancane nje basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosibuza nabontuthi malathi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized banikezwe sa isicoco sokuthi babekwa i-respect.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwa phela.
Oh, umajayivana ngimkhohlwe umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye one of the big guys bese sithi noThomas Mafumo, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kungu-Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculo endolwane Super Sounds. Ubekhuluma lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg. Kuhlelo lwethu olwe-Hoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mtukudzi ozabekwa emzini wakhe kumadziba lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indiza mtshina bezingena egcekeni leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikarhulumente weleMelika. Kuthi-ke uMnumzana Roger Stone, owayeyisiphathi amandla somkhankaso kamongameli Donald Trump, ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Njengokwethembisa kwethu kuhlelo lwe-Woza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mtukudzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
UMtukudzi waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Mafumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi yiWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMtukudzi waba lamadlalade amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
Engayizwa kuqala engayithandayo kwakungu Ghetto Boy. Engathi mina lubaba lo ubaba lo uzikeka phambili noma kanjani endlakanye. And then eyinye uNeria Found It Very Powerful.
Maria Miri. Usaore moyo na Miria. Maria Miri. Maria Miri na Miria. Maria Miri.
Uti umtukuzi ube ngumuntu wabantu.
Vuma. Vuma iwe. Vuma. Vuma jale. Vuma wazakara.
Umtukuzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho okugoqela ngesikhathi elolonga idlalati lakhe lokugcina.
I'm yet to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wafutuza, a usati wakura.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engiyilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, a medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi na utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanya ke umntukuzi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Edge is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usidiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umntukuzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndiba tapeta, useqedile indima yakhe.
Mele Studio 7 se Washington DC ngokhiphi Stube.
Leyo ke bekuyimbali kamoyi owayeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula. Oselivalelisa kuhlolo lethula lamhlanje uMpractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.